Kufa kwaita vashiri kwaziviswa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kunyange hazvo madande mutande Facebook, Twitter neWhatsApp anga azara nenyaya iyi pazobuda zuva.
It is the sadness that announced the passing on of our Minister of Lands, Agriculture, Water and Rural Resettlement, Air Chief Marshal, retired Terence Shiri, who passed on this morning. His death came as a great shock to all of us. May his soul rest in eternal peace. Details of the arrangements will be announced in due course.
VaMnangagwa havana kutaura kuti chakonzera rufu rwavashiri chii chaizvo. Kunyange hazvo vanga vave nemazuva vachirapwa, vashiri vakatadza kupinda musangano wemakurukota ehurumende nezuro mushure mekurwara kwavanga vachiita. Zvinonziwo mutyairi wavo akafawo mushure mekurwara kwenguva pfupi. Kunyange hazvo zvinzi wafa wanaka, imwe nhengo yesangano reIbheji likaZulu vaMbuso Fuzwayo vati havasi kuzoregerera vashiri zvichitevera kuurayiwa kwakaitwa vanhu ne5th Brigade kumatebeleland nekumidlands. Mutevedzeri wemunyori mubato rezapu vaMujobiza Nuku vati varwadziwa nekufa kwavashiri sezvo vafa vasina kugadzirisa nyaya yeguku rahundi sezvakaitawo vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
Iye ndiye munhu chaiye chainge ari the chief architect, vachishanda vese navaMnangagwa vari pava. Nyaya idzodzidzi dzakatsvairwa pasi pemakapeti vachingoti moment of madness, asi chokwadi ndechokuti panofa munhu nyaya haiori. Nyaya yaifanira kunge yaenderera mberi kuti ivo varume ava vabudire pachena vachitaura kuti izvo chinangwa chavakaita chokuraya vanhu vekumatebeleland, maZapu members and maZipra members, changa chiri chei. Isusu seZapu hatisi kuchema ivo ba, tiri kuchema avo vakaurayiwa makore iwayo, vatiri kuti havasizombofa vakambozowana justice.
Mutevedzeri wemutauriri webato reTransform Zimbabwe vaSungai Mazando vati pane zvakawanda zvavanga vachitarisira kuti vashiri vasiye vagadzirisa, zvikuru sei nyaya yeguku rahundi, uori pamwe neupfumi hwenyika.
Isu seTransform Zimbabwe tine zvimwe zvinhu zvakawanda zvataifungidzira kuti vapere nzishiri vaizotisiya mune rinopasi zvagadziriswa. Tine nyaya dzakaita sedzeguku rahundi, matebeleland midlands. Tine nyaya dzakaita secommand agriculture, the transparent around the funds of command agriculture. Tine nyaya dzakaita secorruption yatiri kutaura mazuva ano kuti corruption iyi ngaiwanikwe ichipera.
Vakafanobata chigaro chemutauri weZanu PF vaPatrick Chinamasa vaudza Studio 7 parunhare kuti bato ravo rarasikirwa zvikuru negamba rehondo yerusununguko, uye munhu anga achishanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika munyaya dzekurima. Vatiwo hondo yapera, vashiri vakashandawo zvakasimba kuchengetedza nyika vachitungamira mauto emuchadenga. Hatina kukwanisa kutaura neMDC Alliance kuti tinzwewo pfungwa dzavo nekufa kwavashiri. Zvichakadai, vaMnangagwa vati kuradzi kwavashiri kuchaziviswa mukufamba kwenguva. Mune imwewo nyaya, chikumbiro chemutori wenhau Hope Chingono chatadza kunzwikwa mudare repamusoro. Rimwe remagweta aChingono vaGift Mtisi vati nyaya yaChingono yatadza kuenderera mberi sezvo zvakaitika kudare raMajor Street zvanga zvisati zvasvitswa kudare repamusoro.
Apiwu yedu yanga isina rekod, rekod anongera kwakwanisa kunzwa kuhigh court nokuda kwokuti ranga richiri kumagistrate court. Vachuchisa vanokwanisa kunge vaisa mhinduro yavo pane chikumbiro chedu chebheu. Saka nokuda kwaizvozvo nyaya yanzi ipfudzirwe mberi, asi isusuwo nekuti tanga tine chidisusu chekuti nyaya iitwe, tabva takumbira mutongi Judge Chitapi kuti vatipe mutongo or order yekuti rekodhi rikwanise kuwanika kumagistrate kwaclerk of court nhasi zuva risati rapera, kuitira kuti rekodhi ringe riri pamberi pedare mangwana panenge pakuitwa chikumbiro chebheu.
Nyaya yachingono nemutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuratidzira zvine mhirizhonga mukati dzakatarisirwa kunzwi kwamangwana mushure mekunge magweta ava Ngarivhume asvitsawo chikumbiro kudarire pamusoro chekuti vatongwe vachibva kumba zvitevera kunyimwa kwavakaitwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso svondera pera kudarira Major Street. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.